Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 4, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dzikuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanozivisa kuti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri webato reCCC kuGlenview nezuro muHarare. Vedzisvondo pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vanosainirana chibvumirano cherunyararo kana kuti peace pledge pamberi pesarudzo dziri kwomwedzi uno. Chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaJames chinorova Barbados 75-48 asi chichibva changobuda makwikwi eNetball World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vachitaura pamusanga.
Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vati mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri avo vanofungidzirwa kuti vaive pavanhu vakatema mutsigiri webato reCCC vatinashe chitsunge vakashayika pamhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika kuGlenview 7 muguta reHarare nezuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau pamwe nemapurisa nhasi muHarare vakazembe vati hurumende yaudza mapurisa kuti aite basa ravo nemazvo uye kuti vasunge vose vari kuita mhirizhonga pasina kutarisa kuti vabuda mumba mani kana kuti vanobva kubato ripi.
Tapa masimba tataura naComissioner General wePolice vamatanga kuti wese apara mhosva ine zvekuita nemaelections atakatarisana nawo emusi wa23 nyamavhuvhu gore rino ngaasungwe, ngaaende kuchitirongo, ngaaende kumazita redzimhosva.
Vakazembe vati mapurisa haasati okwanisa kubudisa mazita evasungwa nekuti zvinogona kukanganisa kuferefetwa kwenyaya iyi kuchiri kuitwa. Zvichakadaro, mhirizhonga munyika inonzi iri kuwedzera apo kwasara mazuva gumi nemapfumbamwe chete kusvika musarudzo. Vemapato anopikisa vachiti vatsigiri vavo vari kurohwa nekushungurudzwa nefungidzirwa kuti vatsigiri vebato reZANU-PF. Mutauriri weCCC vaGift Ostalos ziva vati mhirizhonga iri kukwira kumatunhu akaita seMasvingo, Harare, Midlands pamwe neManicaland, uko kwakarohwa vatsigiri vavo vakawanda nezuro uye mudungu wemotokari dzavo dzaiva nemutungamiriri webato ravo vaNelson Chamisa wakatemwa nematombo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF.
Zvaakuratidza kuti ZANU-PF iri kuvhunduka, vari kutya. Ndosaka muchiona vatanga mhirizhonga kuda kupwanya mota dzedu, kukuvadza vanhu, kumaruwa kuchizira vanhu.
Vakafanobata chigaro chemushandi mukuru muhofisi yezvekufambisa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vati bato ravo hariiti zvemhirizhonga uye panyaya nezuro yekuGlenview 7 vachakamirira mapurisa kuti apedze basa ravo vozoti vopa divi ravo.
Ichocho chiitiko chekuti kwakatoitika musindo pakati kakashaya zvunhu zvisingatifadzi isu semhuri yeZANU-PF nekuti mutungamiri wedu ari kukurudzira runyararo nekubatana.
Mapato anopikisa anoti CCC neNCA mumasvingo ari kuti bato reZANU-PF nenhengo dzaro dziri kufamba nemidhudhudhu dzichirova vatsigiri nekushungurudza vatsigiri vavo kubhikita kwagutu nekwachivi. Vanoona nezvesarudzo muCCC kubhikita vaJohn Mpanduki vati nhengo dzeZANU-PF dzine zvimudhudhudhu dzinopfuura makumi maviri dziri kugara pachikoro chekwachikuku dziri kushungurudza vatsigiri vavo.
Kuno kubhikita zvinhu hazvina kumira mushe. Kunyanya kubhikita East kune vanhu vakauya nemamotabike vanosvika more than 20. Point vari kurova vanhu vakapfeka regalia yeTriple C nevari kufungidzirwa kuti inhengo dzeTriple C vari kurohwa.
Izvi zvatsinirwawo nemutauriri weNCA munyika uye vari kukwidza musarudzo dzenhengo yeparamende vakamirira bato ravo iri kubhikita West vamadhoki Chivasa.
Sebato reNCA riri kukwidza riri kubhikita, tiri kuti zviri kuitwa izvi hazvisiri pamutemo, zvisifani kunge zvichiitika, uye tiri kukurudzira vanhu kuti vasachishidzirwa kunzi kwanzi vavhotere ZANUPF.
Kwagutu, nhengo yeCCC iri kukwidza musarudzo dzeparamende kugutu East vagift gonese vati motikari dzavo dzakadzingirwa nezvimudhudhudhu zvisere zvaive nevanhu vaida kuvaramidza kuenda kumusangano wavo.
Zvakakomana nezvimudhudhudhu 8 nevanofungidzirwa kuti vandeve ZANUPF vakabva vatanga kudzingira imwe mota yedu yeyelo, and as if not enough vese vari 8 vakadzingirira vachidzingira vakomana ndobva vatiza nekukembe mapurisa.
Asi mutauriri weZANUPF mudunhu remasvingo vapepukai Chiwewe vati bato ravo harisi kuziva kuti vane zvimudhudhudhu ava ndivanani.
Avo vamuri kuti vari kufamba nezvimudhudhudhu avo hativazivi, hatina vanhu vedu veZANUPF vatatuma mumadistricts edu.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekita kuda kwashedhewa vati vanga vasiri muhofisi uye hasati vanzwa nyaya iyi. Mune imwewo nyaya, munyori wesangano revakarwa hondo yerusungunuko vaDouglas Mahia vati vari kutsigira mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nebato ravo reZANUPF musarudzo dzegore riri. Vachitaura pamusangano wavaita nenhengo dzavo muchinoi nhasi, vaMahia vati sangano ravo riri kuronga kuunganidza vanhu mamiriyoni maviri vachafora mumigwagwa yeHarare munguva pfupi inotevera, vachiratidza rutsigiro rwavo kuna vaMnangagwa.
Zuva kana zvaita kuti tese tinofanira kuya kuHarare, toda kuisa 2 million mark muHarare. Ndakamukumbira chete 2 million mark.
Vanoona nezvematongerwo enyika vanoti kukwira kuri kuita mhirizhonga kunogona kukanganisa sarudzo, zvinozoita kuti dzisatambirwe nevamwe zvakanaka. Zvichakadaro, mutsinda weAmerica muZimbabwe wati uri kushushikana zvikuru nemhirizhonga yezvematongerwo enyika iri kuitika munyika pamberi pesadzo dziri kwomwedzi uno. Mumachoko avaburitsa patadhemutande reX iro raimbozikamwa nekuti Twitter, muzinda uyu wati unokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika ose kuti asimbise nyaya yerunyararo mumashoko pamwe nezviito, uchiti vana veZimbabwe vanofanira kubvumidza kutsvaka rutsigiro murunyararo. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vedzisvondo pamwe nemapato ezvematongerwo enyika anosanganisira Triple C neZANUPF nhasi vasainirana chibvumirano cherunyararo kana kuti Peace Pledge muHarare, vachitsidza kuti nyika inofanira kuita sarudzo murunyararo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano rinomirira vedzisvondo munyika reZimbabwe Heads of Christian Denominations, Bishop Neva Mparutsa, vashora mhirizhonga yave kuitika munyika vachiti zvinogoneka chose kuita sarudzo dzisina mhirizhonga.
Ngativhotei murunyararo, ngatikampenei murunyararo, ngapashayiwe munhu angafe nokuda kwemaelections kana kukuvara nokuda kwemaelections. Tati isusu tiri vana veZimbabwe, tiri vana vemunhu umwe chete, tiri vana veZimbabwe. Ngatidananei, ngatisarudzei vatungamiri vedu murunyararo. Ndo zvatawirirana pano nemapolitical parties asaina pamberi pamabhisho.
Vaendera mberi vachiti kuva nemuono wakasiyana panyaya dzematongerwo enyika hakufaniri kuparadza ukama pavana veZimbabwe. Vakati zvakaitika nezuro kuGlenora apo pakaurawa nhengo yeTriple C, vati nashe chitsunge pamhirizhonga yezvematongerwo enyika hazvifaniri kuitika zvachose.
Hatidi kuti tife kana kukuwadzana nokuda kwemaelection. Tiri kusarudza vatungamiri tiri vamwe chete, tiri vana vemunhu umwe chete.
Vakurudzira vemapato ezvematongerwo enyika vari kukwikwidza neveruzhinji navose vane chekuita nesarudzo kuti vaparidze nekuvhota murunyararo. Mutungamiri weZimbabwe Council of Churches zvakare vari Bishop veAnglican Church Central Zimbabwe Diocese Bishop Ignatius Makumbe vati kusainwa kwaitwa chibvumirano cherunyararo uku kunoratidza kuti vana veZimbabwe vane nyota yerunyararo.
Muziva kana tisina runyararo hatigoni kubudirira. Kudanana ndochinhu chatirikuda kuti tidzidzisane, tibve munyaya yekuti Zimbabwe ive nyika iri safe for everybody. To associate, to talk, to do whatever we can do.
Vasaina vakamirira bato reTriple C vaIan Makone vaudza Studio 7 kuti vakatsamwa chose nemhirizhonga iri kuitika munyika asi vanoda runyararo.
Triple C ibato rerunyararo. Hatidi mhirizhonga, zvine kuteuka kweropa. Saka pese pese panotaurwa zvinhu zvine runyararo, unotoona takamira tiri padhuze.
Vati shuviro yavo ndeyekuti vamwe vasaina chibvumirano ichi vakaita seZANU PF, iyo iri kupomerwa mhosva zhinji dzemhirizhonga munyika, vatevedze chibvumirano chavasaina nhasi. VaFortune Chasi vanove mutevedzeri wemunyori anoona nezvemutemo mubato reZANU PF, avo vasaina vakamirira bato ravo, vaudza Studio 7 kuti ZANU PF yakazvipira kupinda musarudzo pasina mhirizhonga.
Takazvipira kuti tinge tichipinda musarudzo pasina kurovana kwevanhu kana kutukana.
Kunze kweZANU PF neCCC, mamwe mapato asaina chibvumirano ichi anosanganisira Movement for Democratic Change inotungamirwa navaDouglas Monzora, United Zimbabwe Alliance neUnited African National Congress. Pasi pechibvumirano chanhasi ichi, mapato aya atsidza kuita zvinhu gumi nezviviri zvinosanganisira kutevedza mitemo yakatarwa mubumbiro remutemo inosunga nyaya dzesarudzo kana kuti Code of Conduct, pamwe nekushoropodza uye kusiya tsika yekukurudzira mhando ipi zvayo yemhirizhonga. Mukuru wesangano rinokurudzira runyararo munyika re4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti vanovimba kuti mapato ose ezvematongerwo enyika achatevedza chibvumirano chanhasi ichi.
Ewa, zvinofadza nokuti tikaona mapolitical parties angari panapa vese vari kutaura nyaya dzepeace, uye vechechi vatorawo lead in terms of engaging the political parties all Zimbabwe in promoting peace in our country ahead of 2023 elections. Ndizvo zvinofadza chaizvo kuona vemapato vari pano, vemasondo vari pano, chikudza nyaro munyika yedu yeZimbabwe.
Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vatiwo vanotsigira chibvumirano chanhasi. Vanhu vanodarika mazana mashanu kusanganisira vamiriri venyika dzakaita seAmerica nenyika dzekuEurope vaitawo zvapupu pakusainiranwa kwechibvumirano ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Vaimboshandisa zvinodhaka vemakereke, vemasangano akazvimirira oga, mapurisa pamwe nevezveutano, nhasi vafora mumigwagwa yeguta reVictoria Falls senzira yekukurudzira nekiuchidza veruzhinji kuti vasashandise zvinodhaka. Chiitika chanhasi ichi chiri kuuya paine mashoko anoti vechidiki vane makore ari pakati pegumi nemana nemakumi matatu nemashanu vangangosvika kuzvikamu makumi manomwe kubva muzana kana kuti 70% muguta reVictoria Falls vari kushandisa zvinodhaka. Izvi zviri kuuyawo zvakare mapurisa achangobva kuzivisa kuti akasunga vechidiki vanosvika gumi nevapfumbamwe mumusha wekuwadzana vanonzi vaiita mutambo kana kuzvitandadza nenyaya dzepabonde nekushandisa zvinodhaka. Dambudziko rezvinodhaka idambudziko rabata nyika yose. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano rePeace Hub Zimbabwe, Muzvare Irene Peace Hungwe, kuti tinzwewo maonero avo.
Danho ravatora idanho rakanaka kuti vemubatanidzwa namapazi akasiyana-siyana vabatane takanangana nenyaya yevanotora zvinodhaka. Asi tioda kuona kuti hazvipereri mumugwagwa here chete, pane zvatinozoita here pamagrassroots. Zvii zviri kuitwa zvakanangana nokuderedza, nokuti chokwadi kumacha tinogona kuinda mumigwagwa tigotaura pamaterevhizhon, asi pamagrassroots tiri kuinvolva here ivo vacho vari kutora zvinodhaka kana kuti vari kumisana nedambudziko irorizi?
Kana muchiti grassroots apa, Muzvare Hungwe, muri kutaura vapi?
Tiri kutaura kuinvolva active participation yevana vacho, netiri kukwanisa kuvaidentifya here munharaunda dzatiri kugara, kana kuti tapedza kumacha tostigmatiza tichivabata nekusiyeseruoko, tichivatumidza mazita akasiyana-siyana zvinoita kuti vasabuda pachena kana kuti vasasununguka kuwana rubatsiro. Kazhinji ndo zvandinoona zvichiitika, nosaka pane timu imwe yatinoshandisa kuti nothing for us without us.
Asi ka tinoona kuti vana vakazhinji vanotanga vachiita zvinhu izvi muchihwande zvokuti pazvinozosvika pakuonekwa kana kubuda dambudziko rinenge radzikamidzi, ndezvipi zvingaonekwe nevabereki kana neveukama kuti mwana aakushandisa zvinodhaka kuti pakasike kutorwa matanho?
Maita basa kuvakuitane kusupavhaiza unhu wemwana kana kuti bhehevhia yake zvinotibatsira kukurumidza kuona shanduko paunhu wake kana kuti pamaitiro ake. Saka kazhinji kachoni vabereki hatina nguva yekusupavhaiza kana tokumoni chekunyatsa kucherechedza unhu hwevana, tinechingo akengera mafoni kana tichingo akazvinhu zvepanyama zvema 3 asi zvakanyanya kukosha kuti tione maearly warning signs ekuti mwana wedu pane zvinenge zviri kuitika kwaari. Pamwe achafari kugara pane vanhu kana kuti madyiro aakuita kana kuti aakudonoka kudzoka kumba, iwawo masaizi iwayazvo anenge achitonongedzera kuti aiwa pane zviri kuitika zvinenge zvichati tikurumidze kuona zvekuita.
Vanga vari vanoongorora zveutano uye vari mukuru wesangano rePeace Hub Zimbabwe, Muzvare Irene Peace Hungwe, vari parunare muHarare neStudio 7. Muurongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo, mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa nhasi vasangana nevatsigiri vavo kucheche mudunhu reManicaland. Uko vano mumwe mutevedzeri wemutungamiri webato reZANU PF vaConstantino Chiwenga vachisanganawo nevatsigiri vebato ravo kwaChivi. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weZANU PF vaKembo Mohadi vanga vari kuBait Bridge vachiitawo zvimwe chete zvekutsvagira mapato avo rutsigiro. Mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kunge vari kuuzumba mangwana.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS ranga richitarisirwa nhasi kubuda nechisungo chekuti rotumira here mauto muNiger kuti abvise mauto akabvuta masimba nechisimba mushure mekukundikana kwenhaurirano dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa gaka variri munyika iyi. ECOWAS yati inokwanisa kubvumidza chisimba kana mutungamiri akabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum vakanga vasina kunge vadzoserwa pachigaro panosvika musi wesondo. Vaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro vakaramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kuedza kushandura zvakabuda musarudzo yemuna 2020 kuitira kuti varambe vari mumasimba mushure mekukundwa musarudzo idzi navaJoe Biden. VaTrump vakamiswa pamberi pedare muWashington DC. Vamwe vagari munzvimbo dzakasarira munyika vari kushoropodza kusarira kwenzvimbo dzavo vachiti munzvimbo idzi mune zviwanikwa zvinogona kuvandudza upenyu nekuvasimudzira. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Tiri kufara nekwanoti kusarira kwenzvimbo yaanogara yeChiredzi Ndiva Makoshoko. Vashoko vanoti kunyange nzvimbo yeChiredzi ichirimwa nzimbe dzinogadzirisa tsvigiri inotengeswa munyika yose pamwe nekunze kwenyika ine urombo hunotyisa. Vashoko vanoti chipatara cheChiredzi hachina mishonga asi chichitarisirwa kubatsira vanhu vanodarika 300,000 ezviuru kana kuti 300,000 uye imba inochengeterwa vafi kana kuti mochari yave diki zvikuru isina michina inoita kuti itonhorere izvo zvinozoita kuti mitumbi yevafi igume yave kuipa. Vashoko vanoti vagari venzvimbo iyi vakawanda vavo vari verudzi rwechitsonga vakabviswa munzvimbo yegona renzou game reserve iyo yaiva nzvimbo yemazeteguru avo kuitira kuti muiswe mhuka ivo ndokuendeswa kuHippo Valley. Vanoti ikoko vakazobviswa zvakare vachiendeswa kwaChilonga uye pari zvino vave kuda kubviswa zvakare vachiti hapana budiriro inouya nekutama-tama kwavari kuitiswa.
Ukatarisa kuti vanhu vechitsonga vakamuvhiwa kubva kugona renzou, vanhu ava varwadzikana zvikuru nekumurwa kwacho.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekusiyakovhu kukariba mudunhu remashonaland west vashaini gwangwava. Vagwangwava vanoti mazeteguru avo akabviswa munzvimbo yezambezi pachivakwa dhamo rekariba uko kune mamwe magwenye emagetsi vachivimbiswa kuti magetsi nemvura zvichavatevera.
Isu sevagari vekuna Zambezi ndofunga mazitateguru edu akabviswa murwizi rwaZambezi kuti kuvakwe dhemu rekariba vakavimbiswa kunzi magetsi achakuteerai, mvura ichakuteerai kwamuri kunogara. Asi pari zvino tinoshamisika magetsi achiendeswa kunzvimbo dzakaita sana Mutare kunana Harare isusu tisina kana magetsi.
Vagangwava vanoti zvinorwadza kuti pamakore anodarika makumi matanhatu vabereki vavo vabviswa muna Zambezi vachiri kurarama upenyu hunosiririsa vasina makiriniki nezvikoro, asi makambani anovhima mhuka dzemunharaunda yavo pasina zvinovaratidzawo kuti nharaunda yavo iri kupinza mari munyika.
Saka zvinosiririsa kuti almost 50 something years, close to 60 years kubva vabereki vedu nana sekuru vabviswa muna Zambezi tichiri kurarama upenyu hwevanhu vakasaririra, hatisi kuinjoya, hapana chatiri kubhenefita.
Dambudziko iri harisi kuchirezi nesiyakobho chete, sezvo vamwe vagari vekwamutoko kumashonaland east vachiti rakadzikawo midzi kwavo sezvo makambani ari kuchera matombo mudunhu remutoko ari kungomora zvicherwa zvavo pasina kuvandudzwa kwenzvimbo iri kubva matombo aya sezviri kutaurwa nasekuru Francis Pawandiwa. Mukuru wesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvowanikwa reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vanoti dambudziko rekusarira kwenzvimbo dzine zvowanikwa zvinokwanisa kusimudzira nyika iri rinokonzerwa nemakambani anoshanda ari muhapwa dzevakuru vezvematongerwo enyika.
Model iri muZimbabwe iri kushandiswa ndeyekuti private sector inoshanda iri muhapwa zemapoliticians.
Vamaguhu vanoti dambudziko rekusimudzirwa kwenzvimbo dzine zvowanikwa rinopedzwa chete nekupa masimba ebudiriro kumatunhu kana kuti devolution kana zvikaitwa nenzira yakanaka. Vamaguhu vanoti vemakambani vanofanirwa kuita zvibvumirano nemakanzuru kwete nevakuru vehurumende kuHarare.
Tiri kuda kuti RDC yekwamutoko mainvestor ese vanga vari pasi peRDC vasainira nezvibvumirano neRDC vapiwe malicense ekumaina nethe RDC ishanda neprovincial council yeko.
Tevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vanoti vemakambani vanosungirwa kutaura nemadzimambo kuti vaite zvirongwa zvinoyamura vagari. Amai Chombo vanoti bazi ravo rinobhadharisa makambani anochera zvicherwa mitero kuburikidza nemakanzuru mari dzavanoti dzinofanirwa kuvandudza nzvimbo dzinenge dzichicherwa zvicherwa izvi. Nyunyuto dzekusaririra kwematunhu akawanda munyika dzakatekeshera zvekuti vagari vakawanda vanoti vari kufa nenyota makumba ari mumvura, dzimwe nyanzvi dzezveupfumi dzichiti rushambwa rwevanhu vematunhu aya rwekuti vari kudyirwa pfuma yavo nevarefu pasina anovarwira. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo, chikwata chemutambo webhora remaoko kana kuti netball chemaGems charova Barbados 75-48 kumakwikwi e2023 Netball World Cup. Mutambo uyu ndiwo wabva wavo wekupedzisira weZimbabwe kumakwikwi aya. Kumakundano eWomen's World Cup Finals 2023 ari kuAustralia neNew Zealand, Morocco neZuro yakave chikwata chetatu chinobva muAfrica chemadzimai chakabudirira kupinda mugungano rezvikwata gumi nezvitanhatu kana kuti Group of 16 mushure mekurowa Colombia 1-0. Zvimwe zvikwata zvemuAfrica zvakabudirira kare iSouth Africa neNigeria. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anorova musambo weAfrofusion achiimba ari muHarare, Lenin Zvidzai Kuvea. Ngatinzwei achitsanangura muhurukuro yaaita naIvan Zisininga weStudio 7.
ndakaberekerwa kuHighfield kuLusaka.
Lusaka zvemagitare izvi zvakatanga rini?
Magitare ndakamatanga mugore ra 2010 ndopa ndakatanga kurekoda, but kumashurewo taingofamboona namukoma Rocky tichiendawo malive shows kwavanoendawo tichingoonawo tichingodzidza. Pandakaita single yainzi You Give Me Hope yange yakarekodwa namukoma Rockford Josephat.
Vabereki veukama vaitiwo kudii pamakazvitanga?
Vabereki vanoita dambudziko navo, zvinoti baba angu agara ari munhu wemagitare kubvawo kumatongoti late 70s. Munhu akati ngatotangawo magitare achaimboridzana natinei chikupo, ndikati ndakavhiringidzwa nevabereki aiva ndinoenda kutonyepa.
Iri kutambirwa sei mimhanzi yenyu muchaunga umu?
Vanhu vari kutambira music zvakanaka, because haisi kungotererwa chete pamaplatforms akaita seYouTube kana kuti maradio stations, but ndinoona nekufamba kwatinoita, because tinofamba munzvimbo dzakasiyana, masungura zone, kuti kana usingari dzesungura ikoko haudiwe. But tinoendawo takaberekwaona namukoma Romeo Gasa tiri Market and Raisers, unotosvika wotoperforma wotoda vanhu wotofara. Saka I believe kuti vanhu vari kutambira music yedu zvakanaka chese.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi?
Machallenges mahombe atinawo ini ngirikini, maresources atina, maresources ekuti tikwanise kunyatsoita ati yatinochida kuti tiite kusvika tinyatsoratidza kuti potential yedu inokwanisa kuputika kusvika papi. Saka maresources atina. Uroda kurekoda, you end up wakurekoda zvekukiya kiya, uroda kuita video rinenge richida budget yemari chaiyo chaiyo yakanyatsoti oo.
Vanoda kukubatai vanokuwanai kupi?
Okay, vanoda kuti bata vanokwanisa kundi bata pa +26378715585. Email address it's lguvea09@gmail.com. Pa Facebook page redu ndiroro Lenin Guvea, pa Twitter, Instagram Lenin Guvea. Nokwanisa kuti bata pane any of those.
Mashoko amungasiriwo vatsigiriri venyu ndeyekuti kudii?
Shoko angu kuvatsigiri ndeyekutenda. Ndakuramba tichiti ngavatitsigirewo, ngavatiteerewo maplatforms edu, maudzana ikoko, maudza vamwe.
Nasi Hoza Friday, chitipai kamwe chete kamunoda tibude nako mudariro, timbojambawo maspika.
Ndoimba kuti tikabuda hedu muchirongwa umu ne free wifi, because ndokari kupisa kazvo, ndokari kurira izvozvo, ndokari kusheka mastreet. Saka ngatingobudai ne free wifi iyoyo, takatongoenda takaenda zvedu.
Hanzi kango makaririsi ndokano paruka tata kunakidzwa nako kambo free wifi. Handizoti kana ita hero tikwanise kunge tichibata wifi tiri kwese kwese kwatiri, asi manzwa kambo kubva Lenin Zvidzai Guvea anga achiita hurukuro naIvan Zininga weStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm manheru ano, apo tiri kutarisa nezvekusainiranwa kwechibvumirano cherunyararo kwaitwa nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemakereke muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe-kazembe vanozivisa kuti mapurisa asunga vanhu gumi nevaviri vanofungidzirwa kuti vane chekuita nekuurayiwa kwemutsigiri weTriple C muHarare neZuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Praxidis Jeremiah.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ithathele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika uhlelo ngolimilo esishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Ngolesihlanu mhla ka 4 Ncwabakazi 2023 nguPlaxidus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe ukuze ilobelane isivumelwane sokulondoloza ukuthula ekukhankaseleni ukhetho.
Statistics iphumile yathi khona ama-youth kwenye ward lapha eVictoria Falls, specifically ward 9. Uyathola ukuthi ama-youth bakhona vele kathesi abaningi bakhona sebegula imikhuhlane yengqondo leyo, i-age group between 15 and 24. Yibo sebele asebebaningi kakhulu abasenza khonokho ngenxa yama-drug substance.
Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempilakahle labomthetho lamhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni leVictoria Falls emkhankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo. Kukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edale le-National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe elizweni lonke izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu oweZimbabwe Heads of Christian Denominations bahlalise phansi inkokeli yamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF le-CCC ukuze alobelane isivumelwano sokulondoloza ukuthula. Befunga ukubana bazakhankasela ukuthola usekelo kukhetho kungela kufuthelana lodlakela. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Bekunabantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade behlabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhla ka 23 Ncwabakazi olungela budlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga le-CCC emzini oweGlenora eHarare izolo uTinashe Chitsunge. Abakholo besithi ngenxa yokudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi umnumzana Trevor Masuku uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu. Ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobelana isivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU-PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU le-NPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankasela ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano umsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
Ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama-elections.
kodwa nje sisayinile njengebandla kodwa kulokunye sikhalaza ngakho njengoba sikhuluma kunje sokhathesi sikulesi dumbu omunye wethu obulewe ngabantu bezano PF izolo ende ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula oloku elephisi siyebo sisayinile kodwa kakulungisiswe lokhuyani nxa kuthiwa kumuntu wonke akasayine sibone lebandla lezanu PF lisayinile lamanye amabandla asayinile kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqumo lezi ezikhona ku-peace play
ilunga lezanu PF elikade likulumbuthano umnumzana Fortune Chasi engummeli wemazwe we-south edayele ephalamende uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthula esithi kulusizo ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje
njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu ngoba khona vele nxa sithi khona sile-election sitho ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo kunjalo ke siyacela kakhulu ebantwini bonke bangabe ngabe ezanu PF bangabe ngabe CCC MDC kumbe any political party siyacela ukuthi kuma-elections laba kube nokuthula
omunye njalo okade sembuthanweni munye unkosikazi Sekayi Holland owaba ngumphathi ntambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesehlakalo lesi
ngifuna ukubonga labo bonke ababuyileyo ngoba abaningi banxusiwe ababuyayo kodwa ke kuqakathekile ukuthi ilizwi likankomo uvice president ulanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho uzulu ngalandele khonoko
abanye abakade besembuthaneni lo bagoqela abasekeli bamabandla amapholisa ingatsha zikahulumende labameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula kuphunguke izihlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi amapholisa asebophe abasolwa abalishumi lambili 12 phezu kokubulawa komsekeli webandla eliphikisayo ele-CCC uthi Nashezithunge yena ogongodwe ngabantu abacatshangelwa ukubana ngabasekeli bezanu PF emzini weGlenora eHarare izolo wafa. Umnumzana Kazembe utshele intathele zindaba eHarare namhlanje ukubana uselaye amapholisa ukubana abophe bonke abalokwenza lokubulawa kukaChitsunge kungakhathalekile lokuthi ngabaliphi ibandla. UChitsunge uhlaselwe ngabantu ababikwa bengabezanu PF izolo ngesikhathi esiya emhlanganweni webandla lakhe labanye bakhe ukukhankasela ukhetho. Isikolo someli weMelika eZimbabwe laso sethule umbiko namhla sisola udlakela osoludlondlobala elizweni phambilini kokhetho. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ngalolu daba.
Lolu dlakela yilokho kade abantu bekwesabela ukuthi kuza kwenzeka ngokuba izinto esesazijwayela ukuthi ziyenzeka njalo nje nxa kulokhetho lapho kubulewa khona kwethuselwe kuvalelwe ejele labo abamacembu aphikisayo ukuze bangakhankasi ngendlela ekhululekileyo ukuze bangavoti ngendlela ekhululekileyo. Ukhetho lokhetho kusuka ngo-1980 lulokwethusela phakathi lulodlakela phakathi abantu kabakaze balithole ithuba lokuvota bekhululekile. Kuyinto ke embi kakhulu engahambisani lesisekelo sombuso lemithetho yelizwe lemithetho yomhlaba eza kwenza ukuthi lolu khetho luthi lusiyaphuma umthumela wakhona kube lompikiswano ngalo ukuthi kakuhambanga kahle. Ngakho ke lokho kuphuma emakhethweni kakuvezi intando yabantu beZimbabwe. Bekusatshelwa lokho ukuthi kuza kwenzakala. Kodwa ke besikubona lapha lalaphana sakubona ngama-by-election. Khathesi sikubone ngendlela edolobheni phakathi kulama TV la yonke into kwabalula ukuthi kutholakale kubonakale ukuthi kuhambe njani.
Umphathi ntambo wendaba zasekhaya uKazembe Kazembe uthi amapolisa asaphenya futhi aza kutsho engaqeda ukuthi lolu ludaba oluphathelane lezombusazwe yini. Ungathini ngalokho?
Kusegcikeni konke akudingi ukuthi kudingisiswe ukuthi udlamelo oluphathelene lezepolitiki obuleweyo ubulekele ipolitiki yakhe ube ngumuntu okhankasayo ekhankasela iqembu lakhe ngokuthula wakufela khona lokho ngoba labo bengafuni ukuthi akhankase ekhululekile. Ngakho ke akulanto edingakalayo phezu kwalokho ngaphandle kokuthi kubotshwe abantu bajeziswe ngendlela enkulu kakhulu. Ukuthi kube lo mbuzo othi kambe kuphathelene nepolitiki kumbe akuphathelene nepolitiki akudingakali konke lokho kusegcekeni. Kubonwa la ngumntwana omncane ukuthi hayi oweqembu eliphikiswayo ubulewe ebulawelwa ukuthi ubekhankasa ekhankasela iqembu lakhe njengalokho kulokhethwa elizweni lonyaka kuyona linyaka.
Singathi lolu luzaba lukhetho olukhululekileyo yini nxa sikhangela uDlakela osolukhona?
Ukhetho vele asoze lube lukhetho olukhululekileyo, hayi ngoba mhlambe kubulewe umnumzana obuleweyo, kodwa ngoba zinengi izinto impawu ezenza ukuthi kucace ukuthi ukhetho alukhululekanga. Ukukhululeka kokhetho ayisikho ukuthi kungabi khona otshaywayo lobulawayo, kuyizinto ezinengi, ukusebenza komthetho, ukukhululeka kwama kwabantu ukuthi bakhankase bengethuselwanga, ukukhululeka kwamaqembu aphikisayo ukuthi akhankase engavinjelwanga ngamapholisa, konke ukusebenza komthetho ngendlela efaneleyo, ukuma ukuzimela kwemthethwandaba, ukusebenza kwezemisakazi ukuthi kambe laba baphikisayo bakhona yini emisakazweni kahulumende, lazo zonke lezi yazinto. Nxa ukuhlanganisa konke khona lokho kuyacaca ukuthi ukhetho lolu njengalolu khetho oludlule laloliyana laloliyana asoze lube ngolukhululekileyo. Kodwa yonke into imiswe yahambisana leqembu elibusayo. Lokho kusegcekeni, ungabukeli television uzakubona, ungalaleli radio uzakubona konke khona lokho. Ngakho ke hayi ukhetho asoze lube ngolukhululekileyo kungakhathalekile ukuthi kubule umuntu kumba kulawa ngamuntu.
Lo ke ngumnumzana Efihlela Ncube ohlaziya ezombusazwe exoxa lapho lo Ntungamile Nkomo owe Studio 7. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezentuthuko, abezokholo, abezempila kahle labomthetho namhlanje bamanyane kusehlakalo sokufola edolobheni eVictoria Falls emkankasweni wokuveza inhlupho zokusetshenziswa kwezidakamizwa kulindawo ikakhulu ngabasakhulayo. Beveza ukubana lokhu sekuyimvama njalo kuphazamisa kakhulu impilo kaZulu. Unokuthi abadlamini osipha lolu daba.
Ekufoleni lokhu bengena ezitaladeni bekhankasa, baveze ukudana ngezinga abadala lentsha asebethatha ngayo izidakamizwa lotshwala besithi limpi kumele kumelwane layo kuqalela ezimulini. Osakhulayo umnumzana Eugene Sibanda obengumunye wabakade bekumkhankaso wokufola kulandela ukuphunyuka kwakhe emjibileni wezidakamizwa uthi adlula kikho kakufiseli loba ngubani. USibanda wayesele minyaka emihlanu ekwenza lokhu ehlala emabholokweni le South Africa njalo esidla okulahliweyo esithi wazithola sekwenza lokhu kulandela ukulahlwa kwakhe nguyise.
I was smoking nyaupe, cocaine, Christo, Daha, every type of drugs, and we used to smoke, smoking those drugs through food, drinking, injection each other, doing a lot of things, sneezing, whatever, taking all those drugs, and they affected me.
Ngangibhema nyaope, i-cocaine, crystal, daha, ngifaka ekudleni, ngizihlaba okunye ngihotsha amakhala. Kodwa kwangiphambanisa kakhulu ngoba ngaswela yona intombi, phinde ngalahlekelwa imuli yami yonke. Kubi-ke lokhu njalo yibula ukucabanga ukuthi ziyimpendulo kunhlupho zethu.
Unkosikazi Sergeant Chipofeya obemele amapolisa uthi phezu kwenyawobhe inengi selibilisa okudliwayo leminye imigcozo ukwenza izidakamizwa lezi. Uthi mihla lamalanga babikelwa ngohlupho njalo inengi selidlwe ngula.
Kukuhlungu kakhulu nxa sikhangela abantwana bethu bangaengage kuma drugs sebe engage with sexual abuse futhi sebe abuse na sexual konabo. So ingozi yakona sebe ngenela futhi abantwana abancane belala lapho. So liyabona ukuthi lapha sokunzima sokumele ukuthi sonke nini sibambane njengelizwe njenge community ukuthi sibone ukuthi singaqeda njani umkhuhlane lo we drug abuse because amanye ama drugs akona alungiswa ezindlini konapho.
Umnumzana Isaac Dube owenhlanganiso e Reach Out uya kusekela lokhu.
Statistics iphumile yathi khona ama youth kwenye ward lapha eVictoria Falls specifically ward 9 we are told ukuthi ama youth bakhona vele kathi sabaningi bakhona sebegula inkhuhlane yengqondo le age group between 15 and 24 yibo sebele asebe baningi kakhulu abasenza khonoko ngenxa yani ngenxa yama drug and substance abuse. That's the statistics esikhona. Then ama police ababuye besithi khona thina lapha we are receiving also ama cases, increased cases of domestic violence, ama gender based violence, even ama youth bayabulalana besenza.
Umnumzana Misheke Ngulube obemele inhlanganiso ekumsebenzi wokunakekelwa kwabantwana eMhambi Children's Foundation uthi abazali labo balomlando ekulisaneni lalolu dubo.
So ngalokho ke ama drugs indaba ama drugs le kumele ikhangelwe from i root problem yakhona abazali. Abanye abantwana bakho nqa ukungani uyadingisisa ukuthi uthole ukuthi abalanihlala kahle phakathi abazalini ba ignore phakathi abazali. Nqa umzali lo ubaba lo mama bahlali bonke kumbe ubaba lo mama bahlala besilwa kuyenza umntwana bese ngasethola i attention bese cabanga ukuthi ngothi ngizilibazise lami ngizenzela ongifunayo bese thola kahle senza ama drugs. Unfortunately sebambelela kuma drugs ba addicted bese kusiba nzima ukuthi echiyane lakho lokho bese kudila izimpilo yakho.
Obemele ezokholo unkosikazi Travina Chishoni ongu life coach enhlanganisweni ye Arise and Shine uthi inani labadinga ukwelatshwa esibhedlela sabo liya liqansa ethi inengi lababhekane lalolu dubo yintsha eleminyaka eqalela kuchumi lane kusiya phezulu. Uthi ngasigaba sinye kuleli dolobho abangamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% babhema okubalela imbanje njalo lesikolo kumbe emsebenzini kabasayi. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo olwe World Health Organization zeshini olwaveza ukuba intsha enengi kwele Zimbabwe ibhudla utshwala ibhema njalo ithengisa izidakamizwa. Ngalokhu kumkhankaso lokuvunyelwene ukuqhubeka kuxoxiswana lomunisipala walindawo ukuthi aphume lamacebo okuqoqa ukwakhiwa kwendawo zokufundisa laba bantu ikakhulu abasakhulayo imisebenzi yezandla kanye lokuzithokozisa ngezenguqu ukuze baphume kule inkinga. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukhethwe induna ezingamashumi amathathu lasithupha edalele National Council of Chiefs kukhetho oluqhutshwe izolo elizweni lonke. Ikomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Elections Commission ithi lolu khetho luhambe kakuhle elizweni lonke jikelele. Ezansi yemandebeleni induna ezisakhulayo uBidi Unqaba Ndiweni wemadopo kezi lenduna uStawutse uDavid Mbetsi owasePite Bridge abaleminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu 30 ngabanye balabo abakhethiweyo izolo. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho lwayizolo lwedalele neNational Council of Chiefs lwamngele ngenjabulo olubone ukukhethwa induna ezinhlanu ngesabelo sine seManicaland, Maswingo Midlands, kanele Matabeleland North, kuteza belenze Matabeleland South, Mashonaland Central, West, kanele Mashonaland East, kukhethwe abane ngesabelo sinye. Umongameli we-National Chiefs Council, uNduna uFortune Charumira, ngomunye walabo abakhethiwe emasingo. Ezansi emaNdebeleni, induna umphini uJabulani Ndiwene obulilima, yena oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lambili, kanye le nduna uNdube uNonhlanhla Sibanda wensiza oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amathathu lasiyagalombili bakhethwe ndawonye le nduna uStawutse loBidi. Induna uMathema uKhulumani Mathema weStezi obephatheke kulolu khetho uthi luqhutshwe kakuhle.
Ukhetho luhambe kuhle kakhulu olweMatebeleland South, bawinile ama-candidates kodwa engikunanzelele ngibone ungani sokugcwele kubuye abatsha kakhulu ama-chiefs amatsha. Engithemba ukuthi ngobutsha babo bazasebenzisa amandla abo ba-achieve lokho okufanele bakwa-achieve okukhangelelwe from the members of National Chiefs Council.
Induna uMbiko Mazuku ematshetsheni wabekudalela Chiefs Council ukuvotwa izolo uthi abakhethiweyo laba kuzamele bazinikele emsebenzini asebengene kiwo.
Khangela ukuthi bazinikele emsebenzini abahlangana lawo ngaphandle kwakho konke ukuthi usebenze kuhle ukuthi ubuzinikele emsebenzini owenzayo. Sikhangela ukuthi bazazinikela bawenze ngokuthembeka bawenze ngenhliziyo zabo zonke lo msebenzi osuthe wabahlangana lawo.
Lamazi asekele induna uMarupi uOrheng Nare weSlonga.
Abantu esibakhethile njengoba kuyikhona siqalisa ukubakhetha, but hayi bona ngendlela esibakhangele ngayo bazasisebenzela ngendlela eqondileyo, ngoba kule singathi siyamsola ukuthi engadonisela emuva kumbe njani.
Induna uMayenga uNgwenya Mafuyane uMatobo uthi ukhetho lwabo lugqutshwe ngokuthula njalo ufisa uZulu aziphathe ngendlela izinduna eziziphethe ngayo lapho ziqhuba ukhetho.
Amakhosi abencintisana abehleka wonke ebambana izandla kungathi ngabantwana bomuntu kodwa bencintisana. Lalabo abaphumileyo bayahlekela bathabela laba asebengeni ku-Chiefs Council. Yiwo umfanekiso engicabanga ukuthi nga uZulu uyawubona uqakathekile ukuthi abantu sibanxuse babekhona abanye bezebona ukuthi kuhamba njani.
Ezinye induna ebeze ukudalela e-Chiefs Council kungakaqhutshwa ukhetho lwayizolo zibalisa induna uMasendu uGwebu loSiphaza. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owanqotshwa esikhundleni sokuba ngumongameli welemelika kukhetho olwedluleyo uMnumzana Donald Trump walandule amacala wonke awetheswayo emthethwandaba waseWashington DC izolo. UTrump wetheswa amacala amane ukuzama ukubamba ngamandla idale lephalamende ukubana liguqule impumela yokhetho lukamnyaka ka-2020 ukuze aqhubeke esesikhundleni okungekho emthethweni okweminye iminyaka emine. Kodwa khona kwakusobala ukubana wayenqotshiwe umongameli Joe Biden. Obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba, uSecretary of State Antony Blinken uthi ilizwe lakhe lokhu lingakatholi impendulo evela kuhulumende weChina ngemva kokunxusa omunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Wang Yi eWashington DC. Wang uthethe lesi sikhundla esitshiwe nguKim Gang owaphongqotshwa umsebenzi kungela ngcazelo inyanga edluleyo. Kwabasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 eye Voice of America esisakaza sise Washington DC.
It was a Friday my darling.
Kuli viki uhlelo Woza Friday silomculi osakhulayo uMncedisi Ncube ozibiza ngegama lakhe lokucula elithi MJ Sings. Yena ke ucula umdumo weAfropop ekobulawayo. Asizweni exoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Chisasibanda.
I should have known. I'll go born, wasting my time. See two young tad. One guns a slim man in bed. One guns a slim man in bed.
wati angeko ofana nam nam susu sita sa kwazgu banam aida guvuma mpela wambianzi slima mpela
umnatizi uti ungena kwa zomkulo kuzotokozisa uzulu yekela sizwe imbali yake ngamafichane
isikolo ngiqale ngiqala ukufunda Los K Primary so ngikhulele eThorn Group okulilo kusho okuncane nje phakathi kwengubo yenja nasemagogoma so ngikhulele khonapha ufunde Los K Primary ngabe sesiyafunda eMzilikazi High School then ngabe sesiyaqeda sensethawuni e-Tech College lapho ikufunda kwami ngifunde khona.
Igama lakho lokuculela ithi MJ Sings labe yanjani njalo kukhona yini abaculi abakwenza wafuna uba ngumculi
uM umele umncedisi uJ abesemile uJeremiah then uSings waphonga uFuture ngemistake ngodishin ebulayo theatre uma bembiza wathi wasifuna uMJ ohlabelayo ojaji badlukathi uMJ Sings music bekuyinto ebengiyithanda vele nsasincane like ingoma ebengizilalela you know abo Love Moma Jaivana, abo Ringo, abo Yuma Segin, abo Boys to Men. Genre ngasuka ngayithanda abo Afro Pop, Afro Soul. Ez lama live instrument kakhulu.
Sings wasebenza nomuyi uCalvin wasebenza noMatthew Kubik wafika idlade lakhe elitsha the top 3 lona lisenziwa ngubeka incube lelidlakade lephawulelwa uZulu ngeviki ezayo
mhlaka 12 August siyalonja i-album lonela umuzi and sithanda ukulinxusa lonke mthwakazi nonke nibe nizosixhasa nizosisapota ngoba idlakade lelokuqala and idlakade nathi esinethemba lokuthi izathinta abantu abaningi $5 general, 10 emnyango, 20 VIP, 50 VIP. Sinxusa nonke uyanizojabula nathi ube mnandi njalo.
Umculo kaMJ Sings usutholakala nxa ufuna mlaleli.
All digital platforms, abo Spotify, abo YouTube, abo Deezer, so ungaphonti MJ Sings khonapho uklikha ngizikhe ziphume zonke nakuma-social media ungangilandela ku-Facebook MJ Sings ku-Instagram le-Twitter sibizwa nge-X these days then ku-YouTube ngingalandela le-subscriber MJ Sings nakho awu siyabonga kakhulu
lijakazi akhulayo MJ Sings obesiculela umdumo wakhe we-Afropop uhlelo woza Hoza Friday balazodwa endlekini lonke igama lomyezi Jesus Band.
Mbali ukholisile umculo kaMncedisi Ncube owaziwa njalo ngegama lokucula elithi MJ Sings umculo ozothileyo owe Afropop. Lingakhohlwa ke ubana ku live talk lamhlanje sikhangela ulotshwa kwesivumelwano sokuthembisa kwamabandla ezombusazwe ukukhankasa ukuthula kulungiselelwa ukhetho oluqhutshwa kuyona le inyanga kaNcwabakazi mhlaka 23. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uKatsedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.